Dr. Gapa, munofu ngeine mashoko anonza akataurwa ne America ichiti Zimbabwe iri kukutidzira zvemirushonga muAmerica.
Ndakafanga any evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mirushonga. I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatanidzirwa muAmerican foreign policy nema countries anonzi authoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting my values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together, kanavachi tsoropodzwa.
Asi varipo vakuru mubato reZANU-PF vanobuda pamaradio kunyangwe pano pastudio 7 vachiti America muvengi weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango. Munobvumirana nazvo here?
Tukatarisa munharaunda international relations, masanctions nezvirango anonzi acts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence zvinoreva kuti that country is at war with the United States. So if you look at it, kuti the country is at war, then technically inobva yadesignatewa say a foreign adversary, iriyo term yashandiswa neAmerican government.
Pane imwe nzira iri nani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasipusiso moyo?
Ndinofunga zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador summons zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe, zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvokama nekudyidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
I think both countries, just as Zimbabwe and America, they say nyika dzinofanira kurespect ama constitutional rights ema citizens avo, whether vatema kana vachena. Also nyika dzese mbiri dzinofanira kurespect the right to peaceful protest.
Imimi sokuona kwenyu, munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogara zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidyidzana?
I think Zimbabwe yangobatanidzwawo sezvandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Asaka handifungi kuti in the grand scheme of things my relationship between the two countries achanyanya affect pasireki.